Panguva yezororo kune nzvimbo dzakasangana nematambudziko ekuenderera mberi nekushaiwa mvura. Tinotarisa nzvimbo dzakaita sewaterfalls kunana Prospect, wana Shortson, Mainway Needles. Inzvimbo dziri kunetseka zvikuru nemvura. Iko zvino mvura inokwanisa kuwanikwa pakati peusiku. Kunzvimbo dzekumabvazuva kweHarare tinowana mvura kamwe kana kairi. Saka panguva yezororo apa vanhu vazhinji vamwe panzvimbo yekufara vakanga vari muzvibhorani vachiita mitsara yekuda kuti vachere mvura muzvibhorani. Kuglenora zvibhorani zvizhinji out of 7 zviri munzvimbo iyoyo, zviri chete ndo zvanga zvichishanda, zvekuti kanzuru yakabva yaiyedzera nekuuya kuzodzimira vanhu mvura newamwe wakanga waine zvikwereti zvemari iri pasi pasi, zvekuti vanhu havachazivi kuti kanzuru iri kuita zvewanhu here kana kuti yarasika.
Takatarisa iro gore rino idzva ra2014, zvii zvamuri kuita imi sesangano kuti muedze kugadzirisa dambudziko irori remvura?
Sesangano reHarare Residents Trust, chinhu chekutanga chatiri kuenderera mberi tichiita kuedza kusimbaradza hurukuro pakati pevagari, hurumende necity of Harare, kuti pawanikwe nzira dzekuti tigadzirise dambudziko iri, kunyanya nyaya yekufambiswa kwemashoko ekuzivisa veruzhinji, kuwandudzwa kwepombi dzinounza mvura kuvagari, uye kuti kubata basa kweguta reHarare zvichida kuonekwa zvakare kuti ko hurumende haina here imwe nzira yaingakwanisewo kuisa chidimbu chemari chinofanirwa kunge chichisimudzira mabasa emvura. Pasi peconstitution yeZimbabwe, mvura imwe yekodzero isingafanirwi kutomboshaiswa kune mugari. Apa tiri kutarisa zvenyaya yekuti kumakanzuru akati wandei kusanganisira Harare vari kuda kuedza kuramba vachisimudzira nyaya yekuisa maprepaid water meters. Isu sesangano nemamwewo masangano tiri kubatana tichiti maprepaid meters hazvigoni kuti aitwe kana vagari vari kuda kuisirwa wacho vasingagamuchiri. Ndidzo dzimwe dzenyaya dzatichanyanya kutarisana nadzo panyaya dzemvura. Tichitarisa uwandu hwayo, kuwanikwa kwayo mazuva ese kwete nguva diki diki, mutero wayo uye quality yemvura yacho kuti vanhu vangamwe here mvura ine tsvina.